Mangwana na kanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri ndira 30, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unonzi watarisana nematambudziko kuburikidza nekunetsana kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekusaremekedza chibvumirano chemubatanidzwa uyu nevamwe vari mubato reMDCT.
Maziviro atinoita kana vari nhemba yeMDC Alliance zvinhu zvinenge zviri pamutemo. Isu maziviro atoita tine section yekudhila nezvinhu zvedu muMDC Alliance, kunyaradzana nekutasanudzana kuitira kuti pasaita vanhu vanongonyuka mangwana vachikwanisa kungokanganisa-kanganisa.
Boka reZimbabwe Electoral Commission roendeswa kumatare edzimhosva nekambani yekuchina yeLuxton Group panyaya yetenda yekutengwa kwemichina yekuona kuti hapana munhu anenge anyoresa kuvhota kaviri here mugwaro revavhoti. Kusanaya kwemvura mumatunhu akawanda emunyika kunonzi kwave kuita kuti vanhu pamwe chete nezvipfuwo zvavo vapinde munjodzi yekushaya chekudya pamwe nemvura yekunwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weMDC Alliance unonzi watarisana nematambudziko kuburikidza nekunetsana kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekusaremekedza chibvumirano chemubatanidzwa uyu nevamwe vari mubato reMDCT. Izvi zvinonzi zviri kubva mukuramba kunonzi kuri kuitwa nevamwe muMDCT kutambira urongwa hwekuti vasakwikwidze mune vamwe matunhu akachengeterwa mamwe mapato ari mumubatanidzwa. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti mubato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muite zinyekenyeke. Imwe hondo inonzi iri mudunhu reHarare East umo vatendai biti vebato rePDP navaObert Gutu vanove mutauriri weMDCT vari kunzi vose vanoda kukwikwidza mudunhu iri. Vabiti navaGutu vakaramba kutaura neStudio 7 nezuro nezvenyaya iyi. Tanonoka wandi weStudio 7 abata mutauriri werimwe bato riri mubatanidzwa weMDC Alliance reMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mengxube vakurawo nechihwai kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi.
Ndichitaura maziviro edu sebazi rinoona sebandiko rinoonera nezvekubudiswa kwamashoko, hatina chatinoziva panyaya iyoyo. Tiri kuzvinzwawo mumapepa uye tiri kuzviona pamadande mutande kuti ndo zvavanoda kuita. Maziviro atinoita kana vari nhemba yeMDC Alliance zvinhu zvinenge zviri pamutemo. Isu maziviro atoita tine section yekudhila nezvinhu zvedu muMDC Alliance, kunyaradzana nekutasanudzana kuitira kuti pasaita vanhu vanongonyuka mangwana vachikwanisa kungokanganisa-kanganisa kana kukandarima pazvinhu zvakajeka kudai. Zvakatsanangurwa chero kwamutare kuti munhu anenge aida kukonzera confusion zvoda kuti anenge aida kudhivhaidha vana veZimbabwe. Saka nokudaro hatingatauri hedu nepfungwa dzavo. Avo munhu akazvimirira uye vane pati yavo, hatidi kutaura nezvepati yavo uye hatimbozopata taura nezvepati nezviri kuitika mumapato evamwe. Asi mutemo uripo pachibvumirano chiripo chatinoziva chatinacho tose tiri mapato manomwe ndochokuti hazvitenderwi, hazvisi kutarisirwa kuti umwe weimwe pati akondeste siti yakapuwa imwe pati.
Muchitenderano chenyu hapana pamakanyorerana here kuti kana rimwe bato rakasimba mune imwe nzvimbo ndo rinofanira kupiwa mukana wokuisa munhu anokwikwidza imomo?
Hakuna chibvumirano ichocho. Tiri kunzwa vanhu vari kupamba vachitaura nepamwe kupa nedzimwe mhepenyuro vachirevera vanhu nhema kuti kwai pane chimupane section inoti kwanzi kana nevanhu vakawanda nde. Hakuna zvakadaro. Chokwadi chaicho chaicho chiripo chinozivikanwa mapato manomwe nevatungamiri vayo ndochokuti hatikondestani uye haundoiti zita rako kwakaiswa muconstituency yerimwe pati.
Pana mamwe maconstituencies here ane problem iyi?
Hatina kumwe kwatati tanzwa uye hatitarisiri. Kana uri nhengo yemapato manomwe arimu MDC Alliance. Chandino ziva chando taura ndaka gwinya. Ndocho kuti autenderwi kukura msoro, wobva wando mira, woga uchizama ukanganisa, ukama huripo mapato manomwe, uchikanda stara kumu head kunzimbo, yakapuwa ime pati. Izo zondo zvirimo agreement. Asika na jiri choko adija muru kutitauri ya, tika chibata, tika zo tinoinda ku alliance chondo adresa ma problems ya hidi koko.
Mutawariri werimwe batu werimu bata nizuko MDC Alliance, re MDC notungamiru wana Weltman Mube wakura wone chuwai, wari parunare na tanono kawandewe Studio 7. Boka re Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC raendeswa kumatare nekambani yekuChina yeLuxton Group panyaya basa kana kuti tenda yekutenga michina yekuona kuti hapana munhu anenge anyoresa kuvota kaviri here mugwaro revavoti. Basa iri rakapiwa kukambani yekuAmerica Epsid. Luxton Group yakapiwa basa rekuwanisa nyika mimwe michina yemakombiuta ari kushandiswa neZEC mukunyoresa vavoti. Nekudaro yanga ichida kubva yapedza basa racho rose. Luxton Group inoti ZEC yakaita zveuori mukupa imwe kambani basa vachiti zvavakatumira magwaro avo zvakavandudzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzemichina yeBVR Dr. Samuel Chindaro.
Pandakambozvitarisa kare nokuti vanhu veLuxton vakambokomplaina nyaya kuti chirongwa chichogo register vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana achifanwa kuitwa nekambani yakasiyana neichazounganidza mazita ese vanhu nezvavanenge vakolekta kuti imwe kambani ndiyo yozounganidza izvozvo zvose taka kuchenesa mazita anenge akolektwa muparegistration. Vaikomplena nokuti kuti vange vachizonzi ndo vane responsibility yekuti mazita avakolekta acheneswe ivo vasiriwo vakakolekta mazita acho zvinoti nechei. Saka hei zvakaitwa nemazvo chaizvo ivava vanhu veLuxton vakakolekta that data ndo vaifanirwa kunge vari kuzorunganidza pamwe chete nokurichenesa nokuti ndo vanoziva zvavakakolekta ende vanoziva mamiriro akaita mazita avo nemafingerprints acho avakatora iwayo ndo vanatsodza mamiriro azvakaita. Vakaunza munhu wokunze haazive kana kuti izvi zvinhu zvakakolektwa kupi, zvakakolektwa zvakanaka here, anozvishandisa sei. Saka izvozvozvo ndo zvinozoita kuti vanhu vafunge kuti ko ava vacho vakuya vanyowana vakunzi vachiunganidza mamazita aya vachachenesa vari kuziva here kwaakabva, vari kuziva here kana kuti pane paitwa zvidzoti kana tsvuki pamwe apfekerwa. Saka vanenge vasina ruzivo irworwo rwakanyanya. Saka ndo chimwe chinhu chingangonetse vanhu vemapato kuti vatange kufunga kuti iyi kambani iri kuchenesa mazita iyi ndifunge kuti irinadzo kuziva zvairi kuita kana kuti irinatoita basa rayo nemazvo.
Asi iyo nyaya yekuchenesa gwaro revavhoti mungati inyaya yakaoma here yekuti kana muZimbabwe zvingatadze kuitwa zvingaitwe nevekunze ava chete?
Semaonero angu nokuti chinhu chiri kuitika apa kana muchiremember kubva kudhara nyaya yemafingerprints yaishandiswa nemapurisa kuti ukasvika vanotarisa kuti fingerprints yako ndiyo here yawanikwa pakapaitika mhosva. Saka zvinhu zvakagara zvichiitwa kudhara. Saka chiripo chiri kushandiswa apa chete ndechekuti mafingerprints wayo evanhu vese anenge aungana varipo 5 million kuti vatarise kuti zvomunhu akaregista kaviri kana katatu vari kutora fingerprints iyoyo vongoinecha nemamwe vachitarisa kuti hapana imwe yakafanana neiyo here. Saka itechnology yagara iripo kare ende ndinofunga kuti maincitution edu yamunana University of Zimbabwe anana chino University of Technology kuti ndakatomboenda kuchino University of Technology itaura nezvebiometrics vari kupanga vari kuita research iyoyo. I think software yakadaro inokwanisa kuwanika locally nokuti kungobvisa vanhu vakafanana. Ndochokutanga chechipiri kuti munhu aregistre kaviri katatu kashanu ka20 panguva diki diki yakaitwa registration yacho famba munzvimbo dzakasiyana siyana achienda achinoregistra handisi kuona zvichiitika zvakanyanya nokuti matubrication acho iva vanhu vakadzokoredza vanenge vari vashoma unless munhu anga achida kutoita zvokutobirira chaizvo munhu ane maad 10 kana 20 achifamba munzvimbo dzakasiyana siyana achienda achinoregistra apa ndo zvinenge zvaazvimwewezvo. But nemakolektero akaitwa data nenguva yakaitwa iyi zvinhu zvinguva diki diki handinyanyoona kuchibuda matubrication akanyanyowandisa. Saka zvinhu zvandinofunga kuti zvaikwanisa kuitwa locally asi hazvina kunyanyooma zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzemaBVR Dr. Samuel Chindaru vari parunare kuBritain na Blessing Zulu we Studio 7. Wakafano bata chigaro chemutungamiri webato re MDCT, engineer Elias Mudzuri, nasi vare kutarisura kushanyira dunu reche gutu kumashona lindu west, kutivano zho nerapa muno sefojga na mbudziku reche reche kolera, icho chinonzi chabata vanu anudarika makumanomwe uye kuuraya vanu anushika vana mudunu iri. Kunyanga hazvo bazi rezveutano riri kuti chirwere ichi chakwanisa kudzivirirwa kuti chisapararira. Dr. Fortune Nyamande vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vanoti nyaya hurumende yekuti zvipatara zvimbomira kupinza vana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo basa iri kutopa kuti nyika izotatarika zvakanyanya kana yasakana nematambudziko ezvirwere zvakaita sekolera. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Tinotanga kutarisa panyaya yemvura kuti vanhu vanofanira kunwa mvura iri kubva mumasources emvura akachena. So vanhu ngavasashandise mvura iri kubva muma unclean sources kana zvibhorani zvisina kuvharwa, uye mvura iyoyo vanofanira kuichlorinata kana kudira mushonga unoshandiswa kupirisa mvura unowanika masupermarket, unowanika mafamasi, mapirisa anowanika even kuzvipatara ekuti vamwe mvura yakachena. Kana vasingakwanisi kuwana mushonga, vanokwanisa kuboilisa mvura yavo vasati vaita si vasati vabika nayo chikafu kuti vasati vapa vanhu kuti vamwe mvura. Tabvapo vanhu vanofanira kudzidzira utsanana, kugeza maoko musinge musati mabata chikafu, uye kugeza maoko vachinge vabva kubuda muchimbuzi. Then chechitatu, marara pamba. Vanofanira kunge vaine madesignated sites avanorasa marara avo, anodegradewa, anopiswa, anotakurwa nekanzuro otakurwa, ari recyclable voendesa kuti anoitwa recycled. Saka utsanana ndo uri panumber one. Chechipiri, tarisa nyaya yekuti kana muchinge masuspekta kuti munhu aita kolera, pane chikurusa chakanyanya kupa mwana kana kuti munhu mukuru yeye salt and sugar solution asati asvika kuchipatara. Muri kuenda naye kuchipatara, muchimhanya naye kuchipatara, make sure kuti munhu iyeye ari kunwa salt and sugar solution. Inobatsira kudzosera mvura inenge iri kurasikwa nemunhu, nekuti chinouraya pakolera kurasa mvura. Vachinge vaenda nemunhu kuchipatara, kuchipatara I am sure zvipatara zvedu zvinodawo kuti hurumende ichipindira iwedzere namba yana mukoti, namba yana chiremba, namba yemavillage health workers variko kuzvipatara, so that vashandi vezveutano havaitwe overwhelmed nedambudziko rezvirwere zvagara zviriko kusanganisira necholera. Chekupedzisira, pamabarrier practices, kana tichinge tine hama dzashaika necholera, ngatitedzere zviri kutaurwa neministry yezveutano nekuva notifya veministry yezveutano kuti vauye vatibatsire kukondakta mafunerals ayo in a way isingaite kuti zvirikholera irambe iri kutapurira.
Ko iwo panyaya yekutora vana chiremba zvinhu zvakamira sei? Hurumende yakambomira kuvatora here?
Hongu, hurumende semazera munoita kuti mapoka nachiremba ane makore vari kumhanyisana nehurumende yeini out, vachiti dai vachina masi varegedza kufriza kwavakaita mapost kuhealth sector, nekuti as we talk health sector nepublic service havasi kutora vashandi vacho. So vana chiremba vari kupedza chikoro, vana mukoti vari kupedza chikoro, havasi kuabsorbwa muhealth system nenyaya yekunzi vana vachina masa vakafriza mapost. Isu tikatarisa vacancy rate yemapost edu kuministry of health inopfuura 50%. Tine 50% yemapost asina ana mukoti, asina vana chiremba. Asi on the other hand, vachina masa vanenge varitaura kuti hurumende haina mari yekuti iemploye manesi, iemploye madoctor. Zvinova zvinotikatyamadza isu tichitarisa mamwe masipendera avari kuita mari vachitenga mota kana dzemachifi, o masipendera avari kuita mari kune zvimwe zvinhu zvatinoona kunge zviri nani senja. So hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kuministry of health, vovhura mapost, vomeka sure vana chiremba varimo muzimbabwe yavo havasi kutiza. As long as vari wo motivated, vopuhwawo mota dzavari kupa madzishedzo, vopuhwawo vana chiremba. Vana chiremba vanoramba varimo muzimbabwe, ende zvinosvitsa health system yedu, ende madambudziko ezveutano kusanganisira ekolera aya anoita zvidzikiro.
Dr. Fortune Nyamande vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari parunare kuAtlanta, Georgia, muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Chirongwa chekudzorera zvizvarwa zvisiri zvemunyika yeSouth Africa zvinenge zvisina magwaro akakwana kunyika dzazvo ekuti zvigare munyika iyi kanawo zvinoparadza mhosva cheOperation Fiela 2 chinonzi chiri kuenderera mberi zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti zvinotyira upenyu hwazvo. Vakawanda vanoti vari kutyorerwawo kodzero dzavo uye kumbunyikidzwa vachinzi imbavha kana mhondi. Chirongwa ichi chinonzi chakonzera kuti vakawanda vagare vakabatiraura mumaoko. Kuri tinzwe zviri kuitika, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vadhiwa mavhinga avanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamembe kweAfrica reHuman Rights Watch.
Muno muSouth Africa dambudziko guru nderekuti mapurisa nevatungamiri vemaguta vanosanganisira meya veguta reJohannesburg vaHerman Mashaba na meya vekuDurban vari kuita chirongwa chekutsvaga nekubata vanhu kunyanya zvizvarwa zvekunze kwenyika yeSouth Africa vanenge vachinzi havana mapepa vasi pamutemo. Asi dambudziko guru riripo nderekuti vari kutaura kuti vanhu vari kukonzera mhirizhonga, vanhu vari kukonzera umbavha neuori neumhondi, vanhu vari kuita zvechihure, vari kuita zvemishonga nemadrugs mukati meSouth Africa vari kuti vanhu vavo vabva kure, vanobva kuZimbabwe, vanobva kuNigeria, vanobva kuMozambique nekuMalawi nedzimwe nyika.
Asiwo ichokwadiwo here kuti zvowe zvaratotanga kwese kwese tanzwa vamwe vachitaura taura veAfrican Diaspora Forum vanhu vatotanga kushungurudzwa nekurovana nekunongedzerana nongedzerana?
Hongu, asi zvichiri kutaka, zvichiri pazasi mukati meJoburg umu. Asi rimwe dambudziko riripo zvakare nderekuti iko zvino nenyaya yekuti vanhu vanokurukura zvakanyanya pamasaisai pa social media, pa WhatsApp kana kuti pa Twitter, zvava kureva kuti nyaya dziri kukurumidza kufamba uyezve kuvhundutsirwa kuri kunyanya. Vanhu vakangonyora pakuti ngatirovei vabva kure, vanhu vava kutotiza nekuti hapana munhu anoda kumirira kuti atange apiswa agoziva kuti zvava kuitika.
Zviri kupomerwa zvizvarwa zvekunze izvi zvine ukaumbowo kechokwadi here mazviri?
Mwana mai, mhosva haina mutupo, mhosva haina kunzi nekuti munhu ndewerudzi rwakati kwete kana kuti munhu ndewekuZimbabwe saka ndiye mbavha. Hazvisi izvo. Kana vanhu vakatanga shoko iroro vatorasika zvachose. Mhosva inongoitwa nemunhu chero ani zvake. Saka ngatingotarisa nyaya iyo takatarisana neizvozvo. Uku kuri zviri kuita nemukuru wemapurisa vafikile Mbalula kukanganisa kuti vagoti maEthiopians kana kuti maNigerians vanoita zvemadrugs kana kuti maZimbabweans ndo vari kubva. Hazvisi izvo. Dambudziko ravari kuti kuti kana pane munhu mumwe chete anga atinzi ndewekuZimbabwe abatwa aine mhosva kana kuti ari kufungidzwa kuti ane mhosva, votomhanya kuti kushambadza kuti munhu wekuZimbabwe abatwa aine mhosva.
Zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvigere muSouth Africa takatarisana nedambudziko riripo iri zvakachengetedzeka zvakadii?
Hapana kuchengetedzeka kwakanaka kuripo nekuti dambudziko riripo ndirekuti mapurisa acho anofanira kunge achichengetedza mutemo mukati meSouth Africa ndo vakabatwa nemweya wexenophobia kudzingana chaiko chaiko nekuti ndo vanenge vachitanga vari kubvunza kuti uri kubva kupi.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiwa mavhinga vachitaura parunhare vari muJohannesburg, South Africa naIvan Zininga weStudio 7. kutarisana kwemvura zvakanaka mumatunhu akawanda emunyika kunonzi kwave kuita kuti vanhu pamwe chete nezvipfuyo zvavo vapinde munjodzi yezvekudya pamwe nekushayikwa kwemvura yekunwa. Rimwe rematunhu emunyika anonzi atarisana nedambudziko iri idunhu reDete kuwange District kumateveleland North. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvino mudunhu iri, tabata mumwe mugari wedunhu iri waStanley Torima.
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange District. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaichaiwo even kana hong'ombe hwakaoma, kana iyo mvura chaichaiyo kumwa kumatsime hakuna. Kana iko kwainobva kuzinwa kana vaya vane mbombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo chairo kuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kuneta, nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vatorima?
Vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano hurema hwavanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati. Saka ipapo vaifanwa kuvaconsiderate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka taatikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iye zvine food for work yanga isiko, because still food for work ndingati yanga ichipiwa masimba nevanhu vesocial welfare, because kudya kunenge kuchiita sei kunenge kuchibva kusocial welfare. Saka ezvezvi food for work haiko food for work.
Ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage kuGMB, uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari?
KuGMB hakutengwi chibage mukoma Jonga. GMB inongofamba netsoro yayo yekuti inoenda ichipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda paground yotaura tinoda 70 years and above, yotaura kuti tinoda vanhu vano urema kunosanganisira kuti uri bofu, kunosanganisira kutiwo pamuledhi wakaitawo ine tsaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra.
Ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai?
Zvipfuwo iye zvinoizvi zvinotori pakatomarara, because kwakaoma. Iye zvinoizvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima. Saka iye zvinoizvi anything from the 10th of February zvichienda mberi, I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha, because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma Jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeya inofafadza, and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa, inokuuraya zvakanyanya, zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa, because kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuweji, mvura yesuweji.
Mumwe mugari wekuDete kuHwange District mudunhu reMateveleland North waStanley Torima vari parunhare kwakare kuDete neStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Mabhlas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vedu paFacebook peji redu pamwe nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa kunetsana kuri mubato reMDC nenyaya yemubatanidzwa weMDC Alliance. Regai timboenda kune vamwe vatakwanisa kutaura navo tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndinoitwa Christopher Nikisi, ndiri kuHarare chaicho. Ndinogara muno muHarare. Haichanakidzo seHarare, tasangana nenguva yakaoma chaizvo yekuti tichikufunda kuti zvatine Alliance ndiye ngatidzise mumatambudziko atakatakana nawo. Asi zvakuratidza kuti tine vamwe vedu vari kuita sevakatogota kare, vasiri kumbotarisira kuti tine vamwe vanhu vanotambudzika. Saka ndine urombo nokuti vatungamiriri vanodhonzerana zvigaro vasingazive kuti nyika inei inoda kuti isunungurwe naivo vanhu vese vakatarisira iyo. Kwakutofadza muwengi kuti afare zvake kuti onai vanhu vaya vanoda kutirwisa havazvidirirani. saka zvinonditambudza zvikuru nyika yese yekutambudzika pane kuti tibatane mutungamiriri wedu achirwara saizvo kudai tisu wana tobatana kuno kumusha basa rofamba mutungamiriri worega kuneteka kana kurwara zvene kurangarira kuti onai vana vana kubatana daishuvira kuti dai tabatana tarega kudhonzerana izvo zvinopa kuti mutungamiriri wedu ari kurwara asarware asimbe nekuti anenge aziva kuti vana vari panzvimbo imwe chete vakabatana
muri kutaura naclever munyani tiri pajobhedi pano papitori apa isu pfungwa dzataka tichiri kufunga tatiri kuti kana mdc yanga yakakwanisa kudzeinana nevanhu ava vangangavanga vasina kupanana nerema terms and conditions yekuti kana vadzeinana achazoita mukuru ndiani zvichienda zvakadaro izvozvo ndozvekukonzera separation mupato kana vanga vasina kuwirirana ndo zvazoita kuti vamwe vese vana na zvichakonzera split musangano ofuti izvozvo zvichadzisa musati nekuti ngavataurirane vapanane pfungwa dzavo dzakanaka dzekuti vagadzirisane musangano musangano iende mberi ndo musangano watakatotarisirawo kuti kana watonga zvinhu zvese zvichienda zvakanaka
kana musati mafarira Facebook page yedu endai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Bwana badiri tabia uwe kama wenzako. Iwe bwana badiri tabia uwe kama wenzako. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Mishana nawe pamoja na watoto kumenichosha. Uja uja chakula, masukuria siyo vema. Uja uja chakula, masukuria siyo vema. Amua mwenyewe, nikuachie kazi. Amua mwenyewe, nikuachie kazi. Bwana badili tabia uwe kama wenzako. Iwe bwana badili tabia uwe kama wenzako. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Mishana nawe pamoja na watoto kumenichosha. Mishana nawe pamoja na watoto kumenichosha. Uja uja chakula, masukuria siyo vema. Uja uja chakula, masukuria siyo vema. Amua mwenyewe, nikuachie kazi. Amua mwenyewe, nikuachie kazi.
Kumbodzora ndangariro nako kambo amua nekuachie kubva kuchikwata Marine Commandos tabatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo ngwedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unonzi watarisana nematambudziko kuburikidza nekunetsana kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekusaremekedza chibvumirano chemubatanidzwa uyu nevamwe vari muMDCT. Boka reZimbabwe Electoral Commission roendeswa kumatare edzimosva nekambani yekuChina Luxton Group. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gande.
Thank you.